vachitaura muchinoi kunengudze bato ravo dzinotungamira matunhu madiki vachamisa vakati bato ravo richatunga chete kunyange zvikanonoka kuitika. Vachamisa vakati hakuna bato rine vanhu vakawanda vakafira musangano rinotadza kutonga. Vachamisa vakatiwo mauto anofanirwa kupinda munhaurirano dzose dzingaitwe munyika nekuti bandiko rakasimba munyaya dzezvematongerwo enyika.
Takakumbira kuti munyika muno panoitwa political dialogue mauto anofanirwa kuva nemukana wekuti akazvinyuto zvaanazvo ndezvipi, maonero avanawo ndeapi munyaya dzenyika yedu, nokuti nderimwe bandiko rakasimba panyaya yekuzikazikana kwenyika ino. Kubva chibva kuhondo munoziva kuti ana atongogara kuzanla nezipra dzakanga dzichiwawo kunyaya dzemanaurirano dzakanga dziripo munguva yelangesti. Saka nai
panyaya yekushayikwa kwemari yebato, vachamisa vakaudza nhengo dzavo kuti hapana mari yakabiwa, asi kuti vanhu vanga vasati vajaira kuti mari dzinoongororwa.
Dzemari, saka hakuna mari yakabiwa nekuti hatina mari yatinayo yakawanda inosvika ikoko. Mari dzamuri kunzwa dzemusangano dziri kuitwa kumhenenguro dzichaiswa pachena. Zvinovazvokutanga munguva yose yanga isingamboitiki mukati.
Mumwe mugari wemuchinoi vafarai ngavaseke vakati zviroto zviri kuitwa navachamisa zvekuti vachatonga nyika ino nekuda kwekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Pamaonero angu vachamisa zvavari kutaura vanotonga zviroto inyaya yekuti nyika ino mamiriro ayakaita iri kutongwa neinonzi military rule. Saka kupindirira kwemauto matongerwo enyika kunogona kuita kuti vachamisa vasazofe vatonga zvachose.
Vachamisa vakanga vari muchinoi vachisangana nenhengo dzose dzeprovincial administrative committee dzedunhu remarshall and west. Vakanga vachitsigirwa nevatevedzeri vavo vaviri vanoti amai Linet Kareni Kore navatendai Biti murongi wemisangano vaAmos Chibaya pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato vaJob Sikara nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.